Takachuma mpaka tikaenda nao. Tawa kungoti tikashaura manzi vanofema naiyo. Ndiri bururi na uturu ishepa zvinhu zvacho. Kana madzimai vanobururu tandauya panzvimbo yacho. Varume voridza mbetegwa goma ndichiparura havapateri. Pakudifenda taitofanika John Terry. Ndauya ndine rifle panoitika biscope. Blood day up and the road like peri peri. But in a real damn life and no fairy tale. Ndobana ndichangomuka makusensen. I fight with the devil like
MSTR.
Two. What makes you think I'm scared of you?
Silis wakabviwa kwacho haukude. Kapinda mshangu dzanda ndiri haubude. Tanga takaremerwa ufunge. Takazochuma manaketi tsvaga makuti. Stress ya ipera nemtsanga. Kanganwa nezuro takanorara kusamba. Moyo inopera muusama. Tichikura ndozvataingo. Kazozvionera ndakura kuti mhepo haichafura kumba namo ichifura hombe. But still ndakazongochwina. Ndaifura hombe.
Mambaka tikaenda nawo. Tava kungoti tikashaura manzi vanofema naiyo. Ndiri bururi neuturu ishepa zvinhu zvacho. Kana madzimai vanobururu tandauya panzvimbo yacho. Varume voridza mbetegwa goma ndichiparura havapateri. Pakudifenda taitofanika John Terry. Ndauya ndine rifle panoitika biscope. Blood day up and the road like peri peri. But in a real damn life and no fairy tale. Ndobana ndichangomuka makusensen. I fight with the devil at two. What makes you think I'm scared of you?
We like easy my youth. You na go go nowhere. Pandakari my vessel de kuti ndiko we. Nof them them coming down my way. But in the high kunge highlands.
Anon de simbisa. Iwan musike chaire.
Shuna nesa kuti pase munde chikarire. Bad man people are still a try fee for you let. But me to fad and call
me. Ingori nyaya ya mopaka. Diani yari kuspaka.
Mopaka.
Pageto vamwe vakumba daka. Kupisa sezaka. Same way still. And this kumira ku antaka. My blessings from Jaja.
Mupaka.
Shewe mfana wangu batika barata. Yes nga turove basa.
Taka chuma mpaka tika yenda nao. Tawa kungoti tika shaura manzi vanofema naiyo. Ndiri bururi na uturu ishepa zvinhu zvacho. Kana madzimai vanobururu tandauya panzvimbo yacho. Varume voridza mbetegwa goma ndichiparura havapateri. Pakudifenda taitofanika John Terry. Ndauya ndine rifle panoitika biscope. Blood day up and the road like peri peri. But in a real damn life and no fairy tale. Ndobana ndichangomuka makusensen. I fight with the devil at two. What makes you think I'm scared of you?